manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wemuvhuro, kurume 14, 2022. Makateerera ku Studio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi, Tabata Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanidzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa pasipano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratikuwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia neUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachipiwa gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi vavakubudisa munyika. Uyezve tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kuteera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nokuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti machiwedzereiwo mutengo zvakamira sei, mungatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower watinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa, mutengo wegorosi ucharamba tichikikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata unyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuonda kwetatu icha izvozvi irakonzera kuti mafuta edzimotokari negas ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprize edu muno muZimbabwe chaiwo per lita yanga iri kuma 135 cents per lita yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya, nekuti kuRussia ndo mbiru inozikana pasi rese kugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isitorwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negas ratinoshandisa pakubika, Russia inotengesa gasi zvakanyanya, Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kawana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi. Tamzungaitika kuti pese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chipanoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe vanova macivil servants anonga ari muproduction ichienda kumabasa, zvinhu zvavo zvinova zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa navamutunuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvireva kuti vakuda kupuwa futi dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutunuve vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona ndiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Ndofunga tisi takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne 100%. Mabhegi efertilizer anga achienda kuma $60 $70 zvisina nechokuyo wapinda, mamwe kuma $90 chikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number 1 ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richanga rapfuura $1,000. Zvireva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richanga rakuma $100 pabag nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kupasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo, avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba. Vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga hazvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Isusu group yedu tanga 38 muZimbabwe. Takabva kuVenice, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka isu tisaka vakatikwanidzira imomo, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi. And tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kubhodha. Pabhodha ndopainetsa, panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kuti maUkrainians akrose nemadzimai nevane vana, and then isu ndopatakazokrosa. Patakazongokrosa bhodha takabata zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara kubva apa bhodha kusvika kune imwe city inonzi St Peters, guta reSt Peters riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Zuva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapermit ekuti tinge tichigara muBudapest. Takapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kutini makatambirwa zvakanaka? Ndiani akakutambirai pabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada weZimbabwe in Germany, vari kubelin vanonzi ambasada Mashingaidzi, ndivo vakaorganiza nemastudents ekusouth Africa. Saka tanga tiringori group takasangana nemasouth Africans, ndivo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndei marefugee kana kuti chii?
Mapepa aya tainzi izvoni unosarudza kuti unoda kuita refugee kana kuti uri mupfuuri asi izvozvo tisati tatosvika kuma offices pavo tanga tatoudzwa kuti hurumende ichakutengerai matikedzi ekuuya kuZimbabwe saka panga pasina nindi kuti titore ema refugees saka tese takangopiwa matemporary permit ekugara like tongoti in 30 days taizwa kuti panozosvika 30 days tese tinenge tabuda muHungary
muchibva ipapo mbazvazodi
tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuti agurire kuHungary vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport
ko makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha
kwanga kuine magroups akawanda ekuRomania ekuPoland nekwedu kuHungary saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro parangoti group rimwe rakauya sanhasi rimwe group rikauya samangwana tikabva tatoenda tese
saka iye zvinoizvi muri kupi
iye zvino ndiri kuHarare takasvika musi wa6 March
mhuri yakakutambira iseiko
vakafara chaizvo
pari zvino shiro yenyu ndeyei
ndava pane imwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega asine mamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara saka tei tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musistimu yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka toona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvinhu zvakaoma munyika vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vaane stress
avo vanga vari vafilimon chizororo chizvarwa chezimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine chakatiza hondo kunyika iyi vachitaura namabilas mutsanganyauye westudio 7 vari parunare muHarare gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi zvichakadaro mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa cheZEC chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti Mobile Voter Registration mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani
so tanga tichiongorora yatinoti observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center neElection Resource Center ERC tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210 vanga vari mumaconstituents akasiyana-siyana mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei
saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa
mukuongorora kwedu hakusvike kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa neveZEC asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprova zvakadai zvakadai saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora achibatsira kuti nyore gwaro irori ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chacho cheblitz kunga kwakanaka chaizvo nokuti idecentralization yeprocess kuti ZEC iri kuenda kuvanhu kunoregistra vanhu pedyo nepavanenge vachigara saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu asi maobservers edu mukuongorora kwavanga vachiita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kwanga kusina kunyatsowanda
zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu
zvimwe inyaya dzemaresources euro inyaya dzekuti vanhu vashoma ndovanga vachipa voter education hatizoziva but tida kuti zvekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda yanga iri shoma zvinoda izvo zvaita kuti manumbers havari kutaura kuti vakaregistra ari mashoma. Deni imo zvakare dambudziko ratataurirwa neema observers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitadzama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasa, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa nemaobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter registration bisi muna February vachidisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi Blitzfoot yeNational Identities haina kunge yaparurwa, asi inovimba kuti veregistrar general vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachichema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo blitz yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards yekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvimwe zvanga zvichionekwawo nemaobserva zvedu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achivharawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga opene nenguva nezvikonzero zvakasiyana siyana. Maobserva zvedu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezveke vakazokwanisa kuti maobserva zvedu vange vanga varambiswa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzakutangeye kukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinotiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi iwavo panenge yakupera vanhu vatanga kufarisa havachaiti zvaunofanirwa kuita nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvinhu taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, rambai muchingoita zvetinongokurudzirai zvekupfeka mamaski kuisa maoko nesipo nemvura kusanitaiza. Chinhu chikurukuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, munganyatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvhaccinisa vanhu na February gore rakapera paya, tichitokuda kuti 60% wavhaccinatwe tichiita inonzi herd immunity ndozo tungoramba tichingokurudzira kuti tikuda kuti chikamu chevanhu vakabayirwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabayirwe ndozvitingatoda nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinoona shoma-shoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere chii hachichagoni kupararira nyore-nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hazvichabatiri choda kuti chiende nepapa one munhu akabayirwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira ndo saka tichiramba tichingokohomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadii wagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapata ekuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge vamuri kuona kuti takatanga kurelax kutaya tinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe vanhu venyuwo chiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe nguva tanga tiri taiwa zvikamu zvishomashoma ngazvive kubasa vamwe shandai mukumba asi takazobvura tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofanana nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoita mumacommunity menyu mungava kungoitawo magatherings eruva ngava campaign angava yekuchechi zvakangodaro asi tiri kukurudziraka kuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchiteka mamasiki enyu mugeza mako nesi pane mvura mukusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo dziri kuendera mberi nhasi pakati perussia neukraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi nezuro russia yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu uye vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nepoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo nenato mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuamerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake brent ronald anonzi akapfuurwa nemauto emurussia dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuargentina dzakasvika musouth africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa palions rock big cat sanctuary zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti nevanachiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende asi vakoti navanachiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika ropafadzo mapimidze anotipa nyaya inotevera
kunyangwe zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita sesouth africa namibia britain Ireland, America ne Australia uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So in achida kungotaurawo hangu zvirungi bata bata about verification process ya manesis kuti tikwanise kuenda ku UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interviewa because nyangwe tikaku e-deployer. You can't go anywhere nekuti wakabatwa ne verification. Saka andizivewo kuti hurumende yacho iruda kuti titeste because ukastarisisa mari yavanotipa haikwani and then ivo voita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako ku Nurses Council. Unozwa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chatliwa. Zvokofunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Wewe uramba uchingofamba uchienda kuti chii atukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Izvi nezvi process yacho yachinja. Izvi nezvangwa kuti kana usina kumboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say ane 14 years. Arimis, shana private, onza ukwani sewewe kukliwa bukosa unambugira wa shanda mkafmin. Mkafmin ndi macho muna kato tiza, kato notika, apana chirimu, munu. Stresi za chwa ziti, pa mwurie singu, madh, shunushaka kuomira. Munu nzikuwa nekungo chagu, nima agents. Itai churungu, uyai, kliai, uyai, maririko ya kawanti. Ndiana singadi life yakanaka hapana singadi.
Vakoti vakawanda vataura ne Studio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechiita nezama opportunities kunze kwenyika kunana UK ana Ireland ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi roko rwavo kune sescanzo kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa vanze kukriwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya ina yacho paramenda ukomiti kwenye tena ya upepo kumeni wende enda kwezio. Wende enda tu wakana kama yu iswa paramenda ukomiti kwenye jurisi wana ukomiti clerk na chair president na sati za pinda ji ukomiti medi isus. Tengi isina information. Ati zinari utungu mbota wala na chair wende kama chair nenga kaiwa na information. Usati ya skapa pide ukomiti nemanu.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti 300 USD. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa sarudzo dzemabai elections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti vari kukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mava ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Só com isso, cara.